Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 28, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro rwechikafu hwasvika pamamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 miriyoni. Vaongorori vesarudzo kubva muZimbabwe nekunze vave muSouth Africa pamberi pesarudzo dzenyika iyi dziri kuitwa mangwana. Dare reparamende robvisa pazvigaro vamwe vakadomwa kutungamira bato reCCC nechimwe chikwata chinonzi chinodyidzana navaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe inoti uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro rwechikafu zvichitevera nzara yakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino hwasvika pamamiriyoni mapfumbamwe kubva pamamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 miriyoni nekudaro yave kuda rubatsiro rwemabhiriyoni matatu nemamiriyoni mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$3.3 billion kubva pamabhiriyoni maviri nemamiriyoni mazana maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 bilioni. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparwa chikumbiro chavo pamwe neUnited Nations Development Programme kana kuti UNDP, gurukota rezvimatunhu vaDaniel Garve vakati uwandu hwevanhu vane nzara nevanoda rubatsiro rwakura kumaruwa nemadhorobha kusvika pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika. Vanoti vanhu ava vanoda rubatsiro kubva muna kurume wegore rino kusvika muna kurume wegore rinouya. Vachitaura pachitiko chimwe chete, mukuru weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Kaloni vakati UN ichaunganidza $129 million kubatsira Zimbabwe kuti vanhu vasafee nenzara. Kunyange hazvo nyika dzakawanda muSadik dzakarohwa nenzara, Zimbabwe ndiyo iri kuda mari yakawanda kudarika dzese. Sadik yakatoisa chikumbiro chekuti inoda mabhiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu zvemadhora zvekuti vanhu mudunhu rese vasafee nenzara. United Nations iri kutsvagira Malawi mamiriyoni mazana maviri kana kuti US$200 million, ukuwo Zambia yakakumbira mari inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe kana kuti $900 million. Vamwe vakaita sivanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vanoti panofanira kuitwa ongororo yekuona kuti mari iri kudiwa neZimbabwe haina kuwandisa here uye kuti haizoshandiswa zvisizvo here.
Saka hazvishamisi kana nhasi taakunzwa mari dzinenge dzichitaurwa kuti dziri kudiwa kana manhamba evanhu vari kunzi vari panzara vangani vanenge vachingoramba manhamba acho achingowedzera.
Asi Reverend Forbes Matonga, avo vakambotungamira sangano rinopa rubatsiro reChristian Care, vanoti pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti uwandu hwemari inodiwa hurambe huchikwira kubva pane hwakambotaurwa. Vatiwo hurumende inogona kunge yakatanga kupema isati yapedza ongororo yekuona kuti vanhu vane nzara vangani.
Saka vanogona kunge iye zvinova kuchiona kuti kwavaitarisira kuti kuchabuda chikafu chakawanda. Hakuna chikafu chiri kubuda chakawanda sekutarisira kwavo. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vaite revise upward, vachiramba vachidaro vachiona kuti mwedzi kunyanya muchazoona kuti anogona kutokwira zvekare.
Pakusiyana kwemari dzinodiwa nenyika yega yega, Reverend Matonga vati mitengo yezvinhu pamwe nesimba remari inoshandiswa ndizvo zvezvimwe zvinoita kuti mari dzinodiwa dzisiyane.
mukaona izvozvizvi munhu akabata randi kuSouth Africa akabata probably 2000 rand anenge achiti akabata mari ine huremu asi amunomu akada kuikwidza kuti iite US dollar unozoona kuti munhu iyeye haana chai nacho.
Mukuru wesangano replatform for youth community development vaClaris Maduku Studio 7 kuti vanoona sekuti kuwedzera kwaita mari inodiwa neZimbabwe kunoratidza kuti nzara yakakomba munyika kudarika zvaifungirwa nehurumende.
Izvi zvinotsigirwawo neGlobal Hunger Index inoratidza kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine urombo hwakawanda uye dzine nzara ingada kuti ibatsirwe nekuti zvakawanda zvinosanganisa vanhu vari muZimbabwe zvinoda rubatsiro zvimwe zvirwerewo zvakawanda wana zviri muZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotiwo Zimbabwe iri kuda mari yakati wandei kuti yave kutarisirawo mberi kutsvaga nzira dzekuti nyika isapeme kana mvura yarambira mudenga. Asi kuwana mari iyi kunonzi nesangano reWorld Food Program kuchati netsei sezvo kuine chikafu chakawanda chiri kudiwa kunzvimbo dzine hondo dzakaita seGaza, Sudan, Syria nedzimwe. Nyika dzinorimawo chibage negorosi dzakawanda dzinotengeswa pasi rose dzinoti Russia neUkraine dziri kurwisana zvawedzera dambudziko rechikafu iri. Pachiyero sechenzara cheGlobal Hunger Index, Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi mashanu nepfumbamwe 159 panyika zana nemakumi mapfumbamwe nenhatu 193. Ongororo yego ichangobva mukiitwa inoratidza kuti Zimbabwe iyo inoda matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri pagore ichawana matani zviuru mazana manomwe chete 700,000 tons. Yakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Masangano akawanda anoona nezvesarudzo munyika aenda kunoongorora sarudzo dziri kuitwa mangwana muSouth Africa. Masangano atumira nhumwa anosanganisira Zimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, Election Resource Center, Women's Academy for Leadership and Political Excellence nemamwe. Kuvhota kwakatanga svondo rapera nezvizvarwa zveSouth Africa zviri kunze kwenyika. Vamwe vakapiwa mvume yekukurumidza kuvhota vanga vachiitawo izvi nezuro nanhasi. Sarudzo idzi dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose sezvo bato riri kutonga reANC riri kunzi muongororo dziri kuitwa rinogona kutadza kuwana zvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% zvinorimanikidza kuti ribatane nemamwe mapato madiki kuti rikwanise kutungamira. ANC iri kupomerwa mhosva yehuori nekutadza kutungamira. Asi iyo inoti ndiyo chete inokwanisa kuti South Africa ive neremangwana rakajeka. Mamwe mapato ari kukwikwidzana zvakasimba neANC anosanganisira reEFF, reDemocratic Alliance uye remukondo wesizwe. Mukuzeya nezvesarudzo idzi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata mukuru weWALP Muzvare Stabile Dewa.
Isuve Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALP, takabatana ne Living Together Institute nema women's organizations ekuno ku South Africa ta deploy amadzimai atinoti ma aspiring women leaders kuti a observe ho zviri kuitika ku election yekuno ku South Africa apo vanhu vari kunovhota mangwana kuchuza ma provincial leaders nema MPs izvazvoita kuti pachuzwe mutungamiriri wenyika.
Madzimai amauya nawo anobva kumapoka api neapi?
Tauya nemadzimai abva kuZANU-PF, abva kuTCCC, vauya kuzoonawo zviri kuitwa nemadzimai kunoku tichimira navo in solidarity, tichivapemberera, tichivasapota kuti vakwanisa kumira kuti vakwikwidze munzvimbo zvepamusorosoro zvematongerwo enyika.
Taimbonzwa zvemirizhonga pasarudzo kumusha ikoko kwakadii?
Parizvino kunoku kwakanyarara tamanager of deploy four provinces. Hakusati hako kwane makeses akawanda kana kuti atamboona political violence. Pane special voting yakatanga ndo iri kuobservewa iye iri kufamba zvakanaka. Pane vamwe vanga vasina kuregister for special voting vaienda vosvika vodzoswa vachinzi maifanwa ngemakaregister nechekare.
Chikurukuru chakusimudzai kuti handei tinoona zviri kuita vamwe chii?
Chanyanyotisimudza kuZimbabwe ndechekuti kuno kuSouth Africa kunoshanda inonzi party list proportional representation voting system, iyo yekuti vanhu havavhotere ma individual candidates ratinoona ku Zimbabwe zvei first past the post but vanhu vanovhota vachishandisa proportional representation system yavanenge vachivhotera ma political parties nema independent candidates
izvozvo munoona zvakanakirawo Zimbabwe here
nzira iyi tiri kuona yakanaka zvikuru pane campaign yatakaloncha ku Zimbabwe yekuti kuchinjwe the electoral voting system from first past the post to proportional representation bosi tinoona zvakanaka kuti tikashandisa proportional representation zvinobatsira kudzivirira vakadzi kuzvinhu zvakaita sepolitical violence harassment sexual harassment intimidation online violence nenyaya dzevote buying nekuti zvinenge zvakusaexposa madzima ekuti avhoterwe ari iye dunga munhu asi vanhu vanenge vachivhotera political party
mukuru weWelp Muzvare Stabile Dewa vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7 zvichakadaro mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanonzi vazivisa kuti vatungamiri vemakomiti akasiyana-siyana mudare iri vakadomwa navaJameson Timba vari kufanotungamira chimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vanofanirwa kusiya zvigaro izvi sezvo vakadomwa zvisiri pamutemo. VaTimba vanoonekwa sevanotsigira vaive mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa. Zano PF iri kupomerwa mhosva yekushanda nechikwata cheCCC chave kutungamirwa nawaWelshman Ncube kuparadza vaChamisa. Asi veZano PF nevechikwata chavaNcube vari kuramba izvi. Taedza kubata vaTimba nevanozviti ndiwo munyori mukuru wechimwe chikwata cheCCC vaSengezo Shabangu asi vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave nemakore vachivimbisa kugadzirisa nyaya yemabasa munyika kubva zvavatora mhiko yekutungamira muna 2017. Masvondo maviri adarika pavaikumikidza kuvhurwa kwekambani inogadzira chingwa yeBakers Inn kuulawayo vakavimbisa zvakare kugadzirisa dambudziko iri. Asi kune vechidiki vakawanda munyika mabasa ari kunonoka kuuya zvipa kuti vazviitire havo mabasa emaoko kuti vava necheuviri. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki ava ndiva Kose Nhlalapi, vanova nyanzvi mukugadzira shangu dzendudzi dzese vachigara mumusha wechitungwiza. Vanoti nhamo ndiyo yakavasunda kuti vashandise maoko avo kuti vawane kurarama.
Vatakagadzira bhutsu 2008 shure meunge nzvimbo yataigara panga paine imwe college yadzidzisa vanhu kugadzira bhutsu panonzi paYoung Africa. So kubva gore iroro kusvika nhasi ndo basa ratiri kungoita nanhasi iroro. Chigadzira bhutsu chiya chitengesera mukati meguta.
Kuzoitira mabasa kwakabatsirawo mumwe wevechidiki vaBobby Makone avo vari kugadzirawo shangu vari paHungwe House muna Jason Moyo pakati peguta reHarare.
Basa kumashure kuraimbofamba zvakanaka. Patikazopinda mukorona virus COVID basa redu rakatidzikirei.
Zvisinei nekuti vanoshandira pamhene, mumwe wevechidiki atova nekambani yake inodaidzwa kunzi Smart Steel inowanikwa muHarare mumugwagwa unonzi Kickman. Ari kuita umhare hwekuumba zvinhu zvakasiyana-siyana kubva musimbi izvo zviri kumupararamo nekutoponesawo mhuri dzavamwe vanomushandira.
38 kuti tizotanga kuita zvesteel fixing izvi takazvitanga tiri kuZim Steel tikazofumawo yedu yatakafumawo yakunzi Smart Steel Fixers. Saka ndopatinoshandirawo tiri kuti tikwanise kuwanawo raramo ipapo marendi chikafu.
Mumwe wevechidiki asiri kuita zvekugarira maoko ndiitakudza Gwanyanya ari kugadzira mahwindo nemadoor frames ariwo muguta reHarare.
Ya isu tinokwanisa kugadzira zvinhu from scratch. Tanga kuti zero ndo industry yatiri kutanga kugadzira. Ma industry makuru anga arimo muzati hasimo zvekudaro. Tinogadzira ma window frame, ma burglar bars anowanika pama minimums. Magedhi tinogadzira anofamba ega.
Kunyangwe vamwe vechidiki vari kuzviitira mabasa aya vari kuti zvinhu zviri kuvaomera. Gurukota rinoona nezvemadzimai nemakambani madiki neari pakati nepakati. Amai Monica Mchangwa vanoti vanoona veruzhinji vachikwanisa kuwana raramo nekuzviitira mabasa avo.
Mutsvagurudzo yakaitwawo nebazi rakazvimirira roga reFinscope mugore ra2022 pakabuda kuti wamabhizimisi madiki neari pakati nepakati pakusimukira ari kuunza mari. Izvi zvose zvinoburitsa kukosha kwakaita mabhizimusi madiki.
Vanongura nyaya dzezveupfumi varisa chigaro wesangano reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera. Vanoti upfumi hwenyika hwakabatwa nevari kuzviitira mabasa avo vega ava.
Vana ava vanenge vachiedza kuti vazvigadzirire zvinhu zvachona kunzvimbo dzavanogara kana kuti kunzvimbo dziri padhuze navo vanenge vachibatsira upfumi. Makambani makuru anotoenda kunotenga ikoko.
Nyaya yekuti vangani vari kutsvaga mabasa kana kuti unemployment rate munyika yagara ichinetsa. Hurumende inoti zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% sezvo vakawanda vari kuzviitira mabasa avo kusanganisira kurima. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uwandu hwevari kutsvaga mabasa hunogona kusvika zvikamu 50 kubva muzana. Nyanzvi dzinoti kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika kungovandudzwa kwemitemo yezveupfumi neuori ndezvimwe zviri kupa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nevanoda kuuchika mari munyika. Makambani makuru akawanda kusanganisira ezvemari akaita sePrize Waterhouse Coopers, Deloitte and Touch akatobuda munyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Direct from Washington.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea, vaTeodoro Obiang Nguema Basogo, vari kushanya kuChina uko vatambirwa nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Nyika mbiri idzi dziri kutarisirwa kuzivisa nezvokusimbaradzwa kwaitwa nyaya dzekudyidzana kwadzo munyaya dzezveupfumi. Spain neNorway dzazivisa nhasi kuti dzave kupa Palestine chiremerera chenyika yakazvimirira yoga, uye Ireland inoti iri kubatanawo nenyika zana nemakumimana dzatora danho rimwe chetero riri kushorwa zvakanyanya neIsrael. Gurukota rezvokutyidzana nedzimwe nyika muNorway vaEspen Bath Aid vanoti nyika dzepasi rino dzinofanira kushanda pamwe chete kuti Palestine neIsrael dzive nyika mbiri dzakavakidzana murunyararo kana kuti two-state solution. Israel iri kushora izvi uye yakatodzosa kumusha vamiriri vayo kunyika nhatu idzi senzira yekuratidzira. Kuferefetwa kwakaitwa necommission inochengetedza vatengi yeConsumer Protection Commission mumamwe matunhu makuru emunyika kunonzi kwakaburitsa kuti zvinhu zvinosvika zvikamu 30 kubva muzana kana kuti 30% zviri kutengeswa muzvitoro zvidiki zvinosanganisira matuckshop pamwe nemumigwagwa zvinenge zvakapfuura nguva yazvo yekuti zvinge zvadyiwa kana kushandiswa. Kuferefetwa uku kunonzi kwakaburitsawo zvakare pachena kuti zvimwe zvitengeswa zvakaita sechingwa neshuga zvinenge zvisina uremu hunobvumidzwa pamutemo. Saka zvine zvazvinokanganisa veruzhinji nazvo here? Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri idambudziko ratekeshera nenyika yose.
Kunetsa kuri kuita zvinhu, kuri kuita kuti masmall to medium enterprise aya ari kunyanya kuita tsika iyi. Vanenge vachitengesa nemutengo unenge uri pasi, saka vanhu vakawanda vanopedzera vakuenda ikoko, even though dzimweni dzenguva vanenge vasingatozivi kuti chikafu chavari kutenga kana kudya chakatoexpire kare, but ingori nyaya yedesperation nekuti ndokunenge kuine mitengo yakachipa. But idambudziko rakatekeshera zvakanyanya, especially takatarisa state yeekonomi yedu kuti ya a highly informal economy.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Henry Madzorera vanoti zvinhu zvinenge zvadarika nguva yazvo yekuti zvinge zvichishandiswa kana kudyiwa hazvifanirwe kunge zvichitengeswa.
Zvimwe zvinenge zvaruza simba, saka hazvizopi value kune munhu atenga, sekunge dei anga atenga chinhu chisati chaexpire. Zvimwe zvinenge zvisina kuruza simba asi zvogona kunge zvagadzira umwe muchetura unenge wavamo seprocess yekuora, zvozokanganisa utano hwevanhu vari kuzvishandisa. Saka zvinokurudzirwa kunzi zvinhu zvakaexpire zvisashandiswe, zvisatengeswe, zvinogona kukanganisa utano hwevanhu.
Mubvunzo mukuru ndewekuti vanotengesa ava vanenge vava nepi zvinhu zvinenge zviine uremu huri pasi izvi? Dr. Chitambara vanodzoka vachibatsira ipapo nemhinduro.
Zvimwe zvacho zvigadzirwa zvinenge zvatowanikwa kune vanogadzira mamanufacturers, but zvinenge zvazovhurwa zvoitwa repackaged. Even kana dziri mvura dziya idzi vanenge voshandisa zvigubhu zvakamboshanda zvemakambani makuru vongoisa mvura amenoko vanenge vaiwanawo yototengeswa mvura. Zvimwe zvacho spamandawaita ya zvinenge zvazokamurwa zvoitwa repackaged. But hauzozii of course kuti mukurepackaja uku panozoita challenge kuti hazvichina tsvina here, zvichiri zvinhu zviri mustate yakanaka here, saka quality inenge yatoita compromised.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaEmmanuel Kwamira, vanoti ivo sesangano havasati vambosangana nenhau iri kutaurwa neConsumer Protection Commission iyi, vachiti nhengo dzavo zhinji dzinotora zvitengeswa kubva kumakambani anozvigadzira dzichibva dzangopinza pamusika.
Zvisingazivi kana paine mamwe maproducts ari kutengeswa vabhadha, hazisati ndambosangana nazvo. Uye zvekuuya handidi mota painobuda mukambani zvonge zvauyewa zvapasiswa. Saka kuti tizobata kuti ichokwadi here kana kuti takutombozvitsvita tsvakurudzo yacho tione kuti ichokwadi here.
Sachigaro weConsumer Protection Commission vaMutokozi Sinkosi vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti kuferefeta kwavo kwakaburitsa kuti mumusha weMbare ndimo muri kunyanya kubva zvitengeswa zvine uremu huri pasi zvakaita sehupfu, mupunga, munyu neshuga. Vangosi vakati vakaparura chirongwa chichabata nyika yose, uye vanotengesa vanodarika chiuru vakatosungwa gore rino chete nemhosva idzi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa sarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna mbudzi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden navaDonald Trump, avo vavari kukwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika, vari kutsvaga zvakanyanya rutsigiro kubva kuvanhu vatema. Mutoro wedu wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamuri kuverengerwa naTanonoka Hwande weStudio 7.
VaDonald Trump vakaudza vavhoti muNew York kuti vanhu vose vachawana chouviri kana vakasarudzwa.
It doesn't matter whether you're black or brown or white or whatever the hell color you are, it doesn't matter. We are all Americans and we're going to pull together.
Asina basa kuti uri mutema kana muchena kana werudzi rupi zvaro. Tose tiri vana veAmerica nekudaro tinofanira kubatirana pamwe chete.
VaJoe Biden vakaudza vanorwira kodzero dzevanhu muMichigan kuti dare ravo remakurukota rine marudzi ose.
We have more African Americans, we have more women, we have more minorities in our administration than any other administration in all of history.
Tine vatema vakawanda, madzimai akawanda, nevemarudzi madiki vakawanda muhurumende yedu kudarika dzimwe dzose munhoroondo yeAmerica. Ndosaka tiri kuita zvakanaka.
VaTrump navaBiden vari kutsvagawo rutsigiro kubva kuvatema musarudzo inonzi nevamwe achaita mutungamiri wenyika ndiye anenge akunda mumatunhu mashoma shoma asinganyatsozikanwa kuti anovhotera ani kana kuti maswing states. Izvi ndizvo zviri kupa kuti kuvhota kwevatema kukoshe, sezvo mumatunhu aya maDemocrats nemaRepublicans anenge akasiyana nemavhoti mashoma shoma zvikuru. Ongororo yakaitwa nesangano rePew Research inoratidza kuti zvinhu zviri kunyanya kukosheswa nevatema musarudzo iyi inyaya yedzidzo nemabasa. VaTrump vanoti vanogona kuzvigadzirisa.
We're going to bring success back to our schools. We're going to bring prosperity back to every neighborhood and every borough of the greatest city in our land.
Tichave nezvikoro zvemhando yepamusoro-soro. Tichaunza budiriro mamana ose munzvimbo diki dzose dziri maguta.
Chikwata chiri kutsigira vaBiden kutsvaga rutsigiro chiri kuvashambadzirawo muNew York chichitaura nezvavaTrump. Chinoburitsa mashoko akambotaurwa navaTrump ekuti ichokwadi, handifarire vanhu ava.
Of course I hate these people.
Donald Trump disrespecting black folk is nothing new.
Panosonzi kwavo inzwi richiti kusaremekedza vanhu vatema kwava Donald Trump hachisi chinhu chitsva. Akamboendeswa kumatare nekuramba kuti vanhu vatema varodye dzimba dzake dzinogara vazhinji, uye akambokurudzira kuurayiwa kwevamwe vatema vashanu kunyange vainge vasina mhosva. VaBiden vanoti vaTrump munhu asingaregerere, uye vakasarudzwa vacharwadzisa vemarudzi mashoma.
Trump isn't running to lead America. He's running for revenge. But revenge is no way to lead a country.
You can't build a future on revenge. You can't build better laws.
Trump has kuda kusarudzwa kuti atungamira America. Ari kuda kutsividza kune vanofunga kuti vakamutadzira. Hakusiko kutungamirwa kunoitwa nyika. Haungavake nyika nekuda kutsividza. Haungape vanhu ugaro hwakanaka uchiita zveutsinye nedaka. Ndokusaka ndiri kutsvaga rutsigiro rwenyu kuti ndiendese nyika mberi.
Nyaya yokupinda kwevanhu vachida kupotera muAmerica ndiyo yaishandiswa navaTrump kutsvaga rutsigiro kuSouth Bronx, uko vaTrump vakati
African Americans are getting slaughtered. Hispanic Americans are getting slaughtered. And these millions and millions of people that are coming into our country,
vanhu vatema vemuamerica vari kupondwa. MaHispanic Americans ari kupondwa. Kune mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari kupinda munyika medu zvisiri pamutemo vachiuya kuzotora mabasa enyu vatema nemahispanics. Mave kushaya pekugara. Muri kutorerwa zvinhu zvose nevanhu.
VaBiden vakaudza vatema kuti vari kuda kuti vakunde vaTrump musarudzo.
You're the reason Donald Trump is the defeated former president. And you're the reason Donald Trump's going to be a loser again.
Ndimi chikonzero chakapa kuti vaDonald Trump vanzi vaimbova mutungamiri wenyika mushure mekukundwa musarudzo. Ndimi zvakare chikonzero chichaita kuti Trump akundwe musarudzo zvakare.
Makore mana adarika vatema zvikamu makumi mapfumbamwe nevaviri kubva muzana kana kuti 92% vakavhotera vaBiden. Asi ongororo yakaitwa nePew Research mwedzi wapera inoti rutsigiro urwu rwaderera kusvika pazvikamu makumi manomwe nemanomwe kubva muzana kana kuti 77% zvichienzaniswa nezvikamu gumi nezvisere kubva muzana kana kuti 18% zviri kutsigira vaBiden. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America News mukaiverengerwa neni Tanono Kawande weStudio 7.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndinozi mbuya Rusete, handioni chakaipa pabhuku raHondi papa. Inga kuno vanhu anhu echishona akambonawo nhamo ngemadzviti. Hino kwakuti aiwa hei guku raHondi dai wachingoti zvakafarana zvakapera zvakadaro. Wakadzoserawo vanhu veuno ino kuno uku akamboparara ngemadzviti vanhu vakatambura zvekutambura zviya. Iko zvino ayo akarohwawo neguku raHondi titi for tati zvakafarana zvakadaro mwananguwa.
Dai Mwari aitaurwa navo direct muchipindurana. Inene ndaizokumbirawo simba sera Moses, tsvimbo nenyuchi ndione zvekuita pamusangano unonzi weSadak, nokuti hapana chiruyo kuzoitwa ipapo kunze kwokuyo kukorokotedzana kuti wakakwanisa kubiridzira maelection uye unokona kudzvanyirira vanhu nokuponda vanhu. Hapana chimwe chiripo chatingati tinopembera vana veZimbabwe kuti kuchaitwa musangano weSadak muno muZimbabwe vanhu vachirya upfumi. Ipapo pane vatungamiri vari kutoyaivo muno, pane vane migodhi yavo muno, saka vasikatauri vasikateedzeri zvinotaurwa nebumbiro remutemo renyika neresadak kana Africa kana pasino rese. Tameno tine kachitsuwa kedu muno muZimbabwe kanoita kuti taane vapambe pfumi vamwe vanobva kune dzimwe nyika kureplace vatakarwisa.
Nyaya yeguku raHondi iyo iri kutaurwa nezani, kutamba zvavo kwavari kutoita majokes avari kutoita haisati yakutogadzirwa, nekuti zano ndiyo yakatouraya vanhu. Iyo yaiyoti handizoti ada kugadzirisa nyaya yeguku raHondi zvakare, hakuna zvinhu zvakadaro. Ava machifa ana Fortune Charumbira avo havasi machifi kavo, mazanu PF aya vatori mapoliticians ese machifa ari kuiswa aya mapoliticians ese aya. Hapana chavanokwanisa kutonga bhosi havasi machifi, atori mapoliticians akasarudzwa nezanu munzvimbo dzavaridzi. Ezvinezvi muZimbabwe muno mhanzi isina kana machifa ava mapoliticians, saka hapana chinombogadzirikapo. Dai kutoti tatonotora pamwe president wekuZambia uyo Hichilema uyo ndiye woita midhieta wogadzirisa nyaya yeguku raHondi pamwe chingatobuda, nekuti zanu hapana chainogadzira bhosi, ndo vakatouraya. Saka muri kuona vari kuriga maelection vachirambirira pazvigaro apo, inyaya yekuti vari kutotya mhosva idzodzo.
Nyaya yeguku raHondi, ini maonero angu hangu kupedza nguva kutaura nezveguku raHondi kupedza nguva. Ndava vanhu vari kumirizika kumberi kwenyaya iyi, ivo vane vezano PF vava nechihurumende chavo ichi, ndo vakakonzera guku raHondi, ndo vakauraya vanhu, ndo vakaponda vanhu, ndozve vari kumberi futi kwenyaya yacho kumirizika. hapana pavangazomirizika vachizvipomera mhosvaka. Saka kutaura nezvayo kupedza nguva nyaya iyi kutongosiya yakadaro zvenani zvitori nani kutongosiya yakadaro. Kana tazova neutungamiriri unobva kuna Mwari, utungamiriri hwevanhu hune mwoyo, yozoitwa nezvayo. Ndo maonero angu angu, nekuti hapa kupedza nguva. Uyu munangagwa ana mwoyo uyu kupedza nguva zvamuri kuita izvi.
Tinotenda vateereri veStudio 7 anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusemwe naChris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-28 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
mbone ngani kuzoba nzima ukuthi uhulumende weZimbabwe ayithole leyo mali ngenxa yegama likahulumende ngendlela nje uhulumende weZimbabwe wabonakala ngakhona emhlabeni.
Uhulumende ubika ngokuqonga kwenani labantu abahlaselwe indlala elizweni.
Abanye bakhangelele ukuthi i-ANC ingatholi kakhulu amavoti, igcine kubo 40%, kube sokusiba i-coalition government. Akwabaningi sukela odabeni lokuthola izincwadi zokuhlala lapha eNingizimu Afrika.
Ukuvota kwalabo abancediswayo okuqale izolo kuqhubekele phambili lamhla kwele South Africa phambilini kokhetho lwakusasa, lapho okuzavota wonke umuntu. Iningi labazali ngalezi nsuku likhala ngokuthi abantwana balamhlanje asebekhulile abasela nhliziyo yozwelo lokunakekela abazali njengensuku zayizolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende ubika ngokuqonga kwenani labantu abahlaselwe indlala elizweni lisuka kuzigidi phose eziyisithiyagalombili 7.7 million lisiya kuzigidi eziyisithiyagalolunye 9 million okuveza sobala ukuthi isimo sendlala siqhubeka sisiba sibi ngamandla elizweni. Ukuze abantu bonke laba badingelwe ukudla, uhulumende uthi kudingakala imali edlula amabhiliyoni eMelika amathathu US 3 billion dollars. Izolo uhulumende bambisane lomanyano United Nations bethule isicelo semali efika ku 429.3 million dollars yokudingela abantu abedlula izigidi ezintathu ukudla ngesiphangiphangi i 3.1 million ababhekane lendlala emangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uqoxa lohlaziya ezombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko uDr. Mthulisi Mathuthu.
Eqinisweni ukuthi indlala ikhona ekhaya ibhahile, angikhula lokuthi ikhona nje indawo yaseZimbabwe engelayo le nkinga engabhekana ngalolu hlupho. Wonke umuntu nje uyayibona izulu alinanga kahle. Abantu bonke bayakhala. Mawungabhekisa la lezi nhlanganiso esingathi zona zingaphandle kwahulumeni ezizimele zizodwa ezivizwa ukuthiwa ngama-NGOs, lazo ziyatsho ukuthi kulobunzima obukhulu ekhaya. Lezi zakhamizi zonke ziyala. Uhulumeni weZimbabwe uqondile ukuthi athi yena ucela uncedo, kodwa mbone ngani kuzoba nzima ukuthi uhulumeni weZimbabwe ayithole leyo mali. Kuzoba nzima kakhulu ngenxa yegama likahulumende ngendlela nje uhulumende weZimbabwe wabonakala ngakhona emhlabeni. Kuzoba nzima ukuthi ayithole leyo mali.
Amanye amazwe abhekane lendlala afana lapho Zambia, oMozambique, labo Malawi, ilawo asecele uncedo Kodwa imali ayidingayo iphansi kakhulu kulale edingwa yiZimbabwe. Kungani eZimbabwe iphezulu kangaka?
Yebo sibili, amazwe wonke lawa nje lawa ngapha eMzansi waseAfrika singakubiza nje sithi Southern Africa. Wonke akhala nje ngendlala. Izula linanga kahle kuyena le nje umhlubulo womhlaba. Izula zange lani kahle. Njalo ke njengoba sitsho nje sitsho la ukuthi amanye amazwe la njengabo Zambia adinga uncedo la ukuthi imali abayidingayo ayifani lale edingwa yizimba. Kwenzakala nje ukuthi angithi la amanye amazwe wona kulale nto esithi image emhlabeni ukuthi leli lizwe libonakala kanjani. IZambia nangokwayo ingabe ilazo inhlelo zayo evele ezihamba kahle ezokuthi uhulumeni abantu bagama lapha lalapha isikhathi sonke nje. Yikho nje imali engani yafunakali ingabe incane. Kodwa ekhaya ngapha eZimbabwe ziningi izinto ezenzakalayo kule mbali yokuthi izimali eziningi ezingezabantu azifike ebantwini njalo. Akuqondakali lokuthi kathi isebenze njani le mali ekhona lokuthi inhlelo ezabantu kumele ziqhutshwe kahle ukuthi abantu babe yibo abatholayo lokho okuswelakayo kusuka kube nzi. Ngakho ke akumangalisi ukuthi sokuzafunakala imali eningi ngoba le mali efunakalayo akwaziwa lokuthi izosebenza kanjani. Yinto nje esiyijayeleleyo ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bayathenjiswa mabatshela ukuthi ye kule mali engaka ezayenzelwa kho kodwa ukuthi yenzeni leyo mali awungeke ukubambe kahle nje ukuthi nanku isebenze lapha lalapha yancedisa ubani lobani.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Ukuvota kwalabo abancediswayo okuqalise izolo kuqhubekele lamuhla eSouth Africa phambilini kokhetho lwakusasa lapho okuzavota khona wonke umuntu. Abahlola ukuqutshwa kokhetho abavela kumanye amazwe agoqela eZimbabwe labenhlanganiso ezizimeleyo babikwa sebefikile kwele South Africa njalo sebelindele ukuqhuba umsebenzi wabo kusasa. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi amabandla akhokhelayo kulolu khetho abalisa ele African National Congress ANC, iDemocratic Alliance DA, le EFF, lelisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Namhla lilanga lesibili lapho abantu abazabe bencedisa ekhethweni, abantu abadala abagulayo abalethuba lokuthi bavote bayahanjelwa ezindlini laba abanganelisiyo, abanye bayahanjelwa ezibhedlela ukuthi bavote lokho kuthiwa ngesiNgisi ngama-special vote. Siyibona kuyinto enhle kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu olesifiso sokuthi avote engavalelwa ngaphandle. Kanti-ke kusasa-ke lilanga elikhulu lapho wonke lapho-ke ozovota khona. Kodwa kubonayo sibona kuyaphikiswana kakhulu, siyakwazi ukuthi ikwazi uLinathali province ibivele kuhlala kusiba ngujikibhanqa phakathi kwe-ANC le-IFP. Siyakhumbula sisiya eminyakeni eminingi edlulileyo lapho kwakusiba khona lo dlame uthiwa i-black on black violence, kukhona okungani kuyaxokozela kwaZulu-Natali. Asazi zizazalwa nkomoni ngokungena kwebandla elitsha elikhokhelwa ngulo wayengumongameli welizwe lase-South Africa ubaba uJacob Zuma iphatha konto wesizwe ekhanya okuthiwa ngama-opinion polls ehamba phambili e-KZN province esingakwazi ukuthi abantu bevotile sokuzoba njalo. Lokho sokwenze ukuthi kungani kuyaphithizela e-KZN abayo le iparty MK party besithi babona ngani ukhetho kwaZulu-Natal luzorikwa. Kanti-ke futhi kukhanya kuyagidinyiswana futhi ngapha e-province ese-Gauteng ethatha amadolobho amakhulu, idolobho legoli nedolobho le-Pretoria. Yikho lapho kukhanya ngani kuyaxokozela khona. Kodwa kwamanye province loba ngani ngiyaxokozela kodwa hayi khanya abantu bazovota kuhle kakhulu kusasa
sesikhangela bona abezimbabwe abakhona ngapha kwele South Africa bona bafisa ukuthi ngabe impumela yokhetho le injani
abantu bezimbabwe bayehlukene kulabanye abafisa ukuthi bandla le African National Congress linqobe ekhethweni lolu kulalabo abafisa ukuthi iMK part kube yiyo ephathayo eSouth Africa bakhona futhi abanye abafisa ukuthi iEconomic Freedom Fighters kube yiyo ephathayo eSouth Africa abanye babona ukuthi phakathi kwalawo maqembu ngaphandle kwele ANC kalikho elingawina lodwa yikho abanye bakhangelele ukuthi iANC ingatholi kakhulu amavoti igcine kube 40% kube sokusiba iCoalition Government isifiso lezi akwabaningi zisukela odabeni lokuthola izincwadi zokuhlala lapha eNingizimu Afrika babona ngani uhulumeni weANC ukwenza kube nzima ukuthi bahlale lapha eSouth Africa yikho ke kalandele futhi lawa amabandla angathanda abantu bokuza amabandla afana labo eShin South Africa laba boMakhenza sake sambona ngoJanuary esiya kuma lapha na kuLimpopo River bacabanga ukuthi ibandla leMK Party ibandla leEFF enqa bengayenza iCoalition Government babona ngani bengasizakala ngendaba zemaphepheni kodwa ke banenge futhi njoba ngijile ukuthi abafisa ukuthi African National Congress iqhubeke ibuze eSouth Africa
loge ngumnomzana Ngqabutho Nicholas Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eJohannesburg kwele South Africa kunjalo nje usomlomo wedalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda uthi wonke amalunga awebandla lesi-CCC akhethwa ngumnumzana Jameson Timba okhokhela elinye icele lesi-CCC ukuba ngamalunga amakomiti achiyeneyo kumele bechiye izikhundla zonke ngoba akukho emthethweni okwenziwe nguTimba. Osekela uTimba usekela umnumzana Nelson Chamisa. Umdenda wethu lesinqumo lesi lamuhla. UTimba njengoba ekhokhela elinye icele lo mnumzana uSkhwicha Mfundo Welshman Ncube laye ukhokhela elinye icele eliseka umnumzana Sengezo Chabangu imizamo yokuthinta laba abantu yehlule. Iningi labazali ngalezi nsuku likhala ngokuthi abantwana balamuhla asebekhulile abasela nhliziyo yokuzwela lokunakekela abazali njengensuku zayizolo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abazali bakhonona ngokuthi loba zizimbi indaba kwelakithi ikakhulu ezomnotho kuningi okungenziwa ngabantwana ukuze batshengise abazali ukuthi ababakhohlwanga. Bathi bayazidlela bodwa abantu babo imali zabo bengelani lokuthi abazali badlani. Kodwa ontanga bathi ulukhuni umumo lanxa bezama ukuphathisa abazali izandla zisuka zibe zimfitshane kodwa bayazama ukugcina ababazalayo. Unkosikazi Madeline Ngwenya wasemzini wempophoma kobulawayo ngomunye wabazali abathi sebethethwe ngokomhlaba abantwana banamuhla yikho sebebeka ukunakekela abazali eceleni.
Tina sifuna imali yabo yonke kodwa sithi khumbula lapho vela khona tina sibekhulisa akutsho ukuthi lathi sasingawomelwanga kwakubheda ukuzwayo kodwa sabalahla yini ngithi ebantwaneni bethu bhekane emuva lingasikhohlwa ngoba lakho kuphumelela nxa lathi singathaba.
Umbono lo usekelwa ngosakhulayo ophanda ekwele South Africa umnumzana Bheki Impilo Ncube.
Umumo wezomnotho siyawubona kodwa iqiniso yokuthi kulezi nsuku sesizinika indleko ezinye ezingafanelanga. So kulezinto esakhula singelazo kodwa esesibona ngani zinecessary kathesi. Kanti ke ngabe sithatha imali leyana sizama uncedisa abadala loba kunzima nje. Hayi mbona ngathi abadala bengaba happy kakhulu.
Kodwa omunye njalo osakhulayo eyinkokheli yabatsha ensontweni ye-Methodist Church in Zimbabwe kobulawayo umqoqi Ncube uthi ngesinye isikhathi bakhona abazali abafuna igwayi lephepha lomlilo ebantwaneni babo.
Umnotho welizwe ungamanga kuhle kunjalo. Abazali at times bacine bekhangelele okukhulu kakhulu ngoba abanye basefila as if bafuna ukubhadalwa. Bebhadalwa ukuthi ngakugcina ngakukhulisa, I sacrifice this and this and that. Bephinde bekhohle phela ukuthi isikhathi sesiphila kiso umnotho esikuwo awumanga kahle.
Loba bekhala ngokuthi abala misebenzi ebambekayo ontanga, uhulumende utshone esithi amathuba okuzithuthukisa akhona ebethesa icala lokungawasebenzisi ngokugcweleyo. Kodwa kulabo abazuza imali engcono, labo bayalibala ukunakekela abazali babo ngoba kulezi nsuku kuningi abahlangana lakho okuqeda imali yabo, okubalisa ukuya endaweni zokuzilibazisa, ukuthenga amagagasi okuya ebulenjini bokuxhumana kanye lokuzidlela imali lalabo abathandana labo. Osakhulayo waseHarare uMajuri Mlambo uthi yena uyazama sibili ukunakekela unina.
Umzali wami, hayi, angimkhohlwanga. Ngiyomeka sure sibili ukuthi ngimenzela something each and every time. Njengomthetho into ezincane njengabosofa, abo TV. Ukumenza nje I feel special, ngimbonga. Mbonga ukuthi ungikhulisile.
Omunye njalo umzali ocubungula indaba zabasakhulayo, umnumzana Mithuseli Moyo, uthi bakhona abantwana abangamazanga kubuye abalungileyo.
Yekukabili bakhona abantwana abalibalayo ukukhangela abazali. Kuzoba khona abaye befisa besehlulwa ngumumo wenotho, kodwa futhi kunanzelele abantu bahamba bekubogoli beginywa igoli bagibuke. So ke sokusiya ngayena umuntu ukuthi unjani, maybe le mvelaphi yakhe.
Umkhokheli wenhlanganiso esebenza labatsha eye iGugulethu Foundation, laye engosakhulayo uGugulethu Dlodlo, uthi bayawadinga amathuba ontanga ukuthi labo bethengele abazali okungancibilikisa izinhliziyo zabo ngokuthaba.
Masikhangela kathesi, there are rising living costs. Yikho kwenza ukuthi kube nzima for younger generations to achieve the same level of financial stability eyayikhona ebazalini ngesikhathi besakhula.
Sikhuluma nje bakhona abasakhulayo asebekhulile abalokhu behlala labazali babo benakekelwa njengabantwana abancane bengayitholi imali yokuthengela obaba labo mama babo amajesi lamathenesi njengoba umqando usufikile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Esigabeni sezomnotho lamuhla silo somabhizimusi waseNyamendlovu esabelweni seMathebelele North, umnumzana Jafet Mpofu ophila ngokulima amakhabishi lokunye ngesikhathi isimo somnotho welizwe singamanga kuhle. Umpofu uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Inkomeni sisamile ukuthengisa, ikakhulu mina ngathi ngisamile ukuthengisa inkomo. But esiphila ngakho kwaloku ukuthi ama-vegetable hayi kule demand enkulu kakhulu ngoba abantu abaningi abalimi ngokuswelakala kwamanzi.
Ye, nxa usithi-ke enkomeni lapha kungazani-ke intengo yangikhona iphansi, akukhasisela abantu beze ukuthi kukhuluma ngani?
Into eyenzakalayo ukuthi ngenxa ye-drought ama-buyers malutshwana, abantu ababophana nje bebeyisiqa sabantu nje abahamba sebe-ofa abantu imali ephansi. So kube sokusiba nzima ke ukuthi ngavele uyifama vele la ungasozi ungafuni ukuthathela inkomo zakho ngentengo ephansi, usithi hayi ngangcono ngigcinele inkomo zakho kuza zokufika isikhathi lapho engizathengisa ngentengo eqondileyo.
Ye, nxa sokubuya lokho okulinywayo ke uminjani, njalo singathi ulimani?
Okulinywayo kule demand kakhulu ngenxa yokuthi ama-farmers amaningi abalimi ekhaya la ngoba bafisa khona lokhu ukuthi umuntu ezuze nje i-credit nxa ufika edrobhi lapha umuntu ethatha i-credit one ebeseyidlulisa ebantwini abaningi. Lokho kuthengisa i-credit e-1 kathi ke kulimeni, hayi abantu abaningi ngabakwanisa ukulima. Kungani abantu kuyabadondisa? Angikwazi ukubadondiswa yikwini abantu bekhaya lapho kulima.
Ye, singathi wena ulimani vele khonapho-ke ucasise silujule size ukuthi
lima i-onion grower, the cabbage grower, ngilima izilimo ezimbili. Lokho kuyanceda kakhulu ezisebenzeni zami ngoba ziyabe sezijayela zona ezo izilimo, azasizo zilimo ezingihluphayo kakhulu ngemikhuhlane.
Yes.
So kathesi ngalesi sikhathi mfaka onion pants, mfaka le cabbage.
Yes, ngathi kuyabisa yini inzuzo ekhanyayo kumbe lapho nje kuphongwenzeka?
Hayi, akwezuzi. Kanti nxa ikhabishi izathengiswa nge-$2, $1.50 i-hectare, wena i-hectare wena yabe kukoste almost $2,000 to $3,000 ukuthi uyifane.
Uthithi kuyabe kuphuma
sibeinzuzo. Hayi, kuyaphuma sibe ngoba iindleko ziphansi ezokulima ekakhulu, njengoba thina kathe singinanisebenzisa isola kakhulu. So ungazifakela amasola kanti sasebenzisa izesa. So kakusiyo nto esinganyani xaka kakhulu engayisola zimile kulimeni. Ngabe kuyenzakala yikho konoko beokuhluphayo, ama-basics ethu vele eZimbabwe abantu abaningi asikwanisi ukuthi sizilimele. Yikubona ngani i-inflation iyazitshaya inxa ukuthi izinto lezi kasifuni kulima.
Yes, ngathi konapho ke inxa usenza konke konoko, inxa uzudinga ukuthi ulimise. Uyabo ukuthenga ngamadola eMelika, ukuthenga ngamaziki lento zinjalo.
Okwakhathesi ngoba besiloko esisasebenzisa konke lama US dollar. So abantu bayathenga nje usukhathane leyo ziki lawe ulokhu zakho. Ikakhulu mina ngathi abantu abaningi vele abathengayo kimi lapho ngabantu abanye abavele itsholotsho, abanye abavela vele bazithengela ngama US dollar, so la ngama rands. So bekungakandihluphi kangako.
Yes, ngathi ungaxwayisani abantu abafuna ukungena ebhizimusini enjengeyakho naleyo.
Ukulima yinto okumele ukuthi abantu bengini kiyo ngoba yiyo yodwa into engenza ukuthi kube nempumela phambili elizweni leli. Nxa kungalinywa kungala kudla okwaneleyo sonke isikhathi kuzahlala kusiba nzima kithi.
Lo ke ngusomabhizimusi umnumzana Jafet Mpofu obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esenyamandlovu esabelweni seMatabeleland North. Kweziphathelane lele Melika. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli wele Melika, umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump, badinga amavoti abensundu. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba elilethulelwa yimi uChris Gande oluveza ukuba ababili laba badinga njani usekelo lwabensundu. Umnumzana Donald Trump utshele abavoti esigabeni seNew York ukuthi wonke umuntu uza kuba kusimo esingcono nxa engavotelwa.
It doesn't matter whether you're black or brown or white or whatever the hell color you are.
Akukhathalekile ukuthi ungomsundu, ulithanga, umhlophe, ngitsho lawuphi umbala, singabe Melika sonke. Njalo sizadonsa sindawonye.
Umongameli Joe Biden utshele abalwela ilungelo labensundu esigabeni seMichigan ukuthi yonke imihlobo ilomeli kudale lakhe labaphathintambo iCabinet.
We have more African Americans, we have more women, we have more minorities in our administration.
Silabensundu, silabo mama, silabe imihlobo yabalutshwana kulabo hulumende bonke kumbali yelizwe lethu. Yikho sisenza kuhle kanje.
UTrump loBiden badinga usekelo lwabensundu kuzigaba ezingaletha umehluko kumpumela yokhetho. Ucwaningo lwenhlanganiso yePew Research luveza ukuba okumqoka kubavoti abensundu ngalomnyaka yikuzithuthukisa kwezemfundo lomnotho welizwe. UTrump uthi uzafeza konke kokubili.
We're going to bring success back to our schools. We're going to bring prosperity back.
Sizaletha impumelelo ezikolo. Sizaletha inotho kuzo zonke indawo eselizweni lethu leli elilesizotha.
Umkhankaso kaBiden uhuga abavoti abensundu ngomlayezo olandelayo owethulwa ngumkhankaso kaTrump.
Of course I hate these people.
Mpela ngiyabazonda abensundu.
He was sued for refusing to rent his apartments to black families.
Ukuzonda abensundu okwenziwa nguTrump akusiyo nto entsha. Wasiwa emthethwandaba ngokwalela abensundu ukuthi bahlale ezakhiweni zakhe.
UBiden uthi uTrump ulocuku njalo ukumvotela kuzalimaza abensundu.
Trump isn't running to lead America. He's running for revenge. But revenge is no way to lead a country.
UTrump kancintisi ukukhokhela eMelika. Uncintisa ukuthi aphindisele. Akusiyo ndlela yokubusa le. Awungeke wakha isizwe ngokuphindisela. Yikho ngincintisa ukuze ngikhokhele ilizwe lingene kwela kusasa.
Ukungena kwabokuza elizweni yiyo indikimba yomkhankaso kaTrump awethulele abensundu labavela kwamanye amazwe esigabeni seSouth Bronx.
African Americans are getting slaughtered. Hispanic Americans are getting slaughtered. And these millions and millions of people that are coming into our country.
Abensundu bayabulawa. Abahlobo lwesi-Hispanic bayabulawa. Ukuthi izigidi lezigidi ziyangena elizweni lethu okufaka abensundu labahlobo lwesi-Hispanic engozini yokuswela imisebenzi, izindlu lokunye okunenginengi.
UBiden utshele abensundu ukuthi udinga usekelo lwabo ukuze anqobe uTrump.
You're the reason Donald Trump is the defeated former president. And you're the reason.
Yini elabangela ukuthi uDonald Trump anqotshwe? Yini elizakwenza ukuthi anqotshwe njalo?
Kuminyaka emine edluleyo abensundu bakhetha uBiden kulo Trump ngesilinganiso esingokungamachumi ayithoba munwe munye lambili ekhulwini 92%. Ngenyanga edluleyo ucwaningo lwePew Research lutshengise leli nani selehlile laya kumachumi ayisikhombisa lasikhombisa ekhulwini 77%. Kwabensundu abangavotela uBiden kulaba yisilinganiso esilichumi lasithoba minwe mbili ekhulwini 18% abangavotela uTrump. Lolo ke ludaba oluqoqwe yintatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns lalethulelwa yimi uChris Gande. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
I-genocide masikhuluma nge-genocide ivele ihlali ne-problem studio 7 makuke kwafa umuntu noma wafa ngesikhathi sempi abantu labana bangatholi i-counseling i-genocide izahlala iyahlala kuyi-genocide ngoba lwana umuntu uyabe ngalaqiniso ukuqati vele umzali wami wabulawelana kule ndawo lapha engithola khona ukuthi abanye abantu abafuni ukuthi bebuyele bebezinduna ngoba babulawela abazali ngesikhathi sempi. Then we didn't do any counseling. Into eyenziwa izanu yokuthi kube kuloko busy besilwa labantu bezapho, abantu bezapho ukuthi bayi-opposite kuphela. Then maze siyakhuluma nge-genocide, i-genocide vele ayisoze yafa yaphela unless and until umuntu i-perpetrator itsho ukuthi hhayi ngiyaxolisa. Vele uma ungaxolisanga noma ungaxolisa kodwa kuvele kungalasisombululo noma ungathola isinxaphezelo seneso akupheli, uyadlisa isinxaphezelo sokufa kuyaphela njani? Umuntu lo ozavuka yini? Akula muntu ozavuka, iqiniso elipheleleyo ukuthi somebody is just delaying izinto ukuthi kuze kufike isikhathi sakho ukuthi la efe achiye job umgaga wachiya kunjalo.
I-ANC lobengarigibuyele iyaqhubeka inaka izidingo zabantu bayo, ibanikeza izindlu zokuhlala, ibanikeza 350 imali ukuthi bathenge igrosa abangasebenziyo. Ngapha barigile bangena laba bantu bezanu last year, kumanje bahleli abandawala ukuthi abantu baphila njani, ukuthi kwenzakalana bakudingi. Okwabo yokucollecta imali ama-taxpayers ukuphela bekhuphula umthelo bethatha imali abesiya kudlala abantu babo befide abantu babo labangane babo besidla bodwa. Kumanje uteacher we-South Africa uyakhona ukuthatha imali yakhe ahlanganise ahamba ayeboleka le bank athenge imoto athenge lendlu, kodwa ngapha eZimbabwe uyehluleka ukuthi athenge igqosa ngemali ayihola nguteacher wapha eZimbabwe. Kodwa uthiwa kulo hulumeni into yabo abayifunayo kuphela ukuthi bona bethi ilizwe salilwela bangene badle bodwa embusweni lo abawubambe ngenkani. Kodwa hhayi asazi, ngiyabonga uMasenga labo bulawa iphumule emadonkini.
Studio 7 injani, mthokazi omuhle njani? Hey, into ziyoma elizweni la, ziyoma ziyoma sibila. Ngikwazi ukuthi uhulumende kati usiqhubela ngabithi nabantu ngoba lokudla lokho sakuthenziswayo kakuthwelakali, kungakusaziyo ukuthi abantu bethini. Njengangapha etsholotsho khona hhayi kunzima, komile lapha kojimda lapha komile, lezi fuyo lonyaka ziyahamba. Angazi kumbe bayazwa yini isicelo sethu bakithi Studio 7. Iqhubela umbiko ufikele phambili abe uzwe ukuthi hey, siyakhala lapha etsholotsho lapha. Elikhuluma laye nguJeffrey Chuma ilapha ngoJimile.
Linjani balandeli beStudio 7, linjani balaleli? Labathungameli bangikhona ngiyalibingelela ngizehlisa ukuthi ake lisikhuzele abantu be-Econity. Hayi ndenza abantu be-Econity ayenzi, ayiyenzi ngisho usingazani lobutsotse phakathi. Izimali ziphonga ukudliwa, into kakuzwisise, inethiwekhi kayikho, kuhamba njani? Elisibuze ndinabeStudio 7.
Balibonani, nginguBlessed Moyo, ngihlala esizinda eBulawayo, ngidinga uncedo, ngigogekile. Ngile wheelchair yamagetsi, so ngifuna uncedo lwamabhatri kumbe imali. Ngithenge amabhatri akhona, amabhatri akhona abiza i-600 euros, angikwanisi ukuwathenga. Umama sowadlula emhlabeni, ubaba wangichiya ngile ngisagqoka ihamba, so ngidinga uncedo lwemali naleyo ukuthi ngithenge amabhatri nalawo. Amabhatri akhona ayadula, ngihlala lo mna wami ongumfana nalo sisi wami, so ngidinga uncedo lwamabhatri nalawo. Inumber u-078 74 74 61, kumbe lezinye ezikasiswami, kumbe 071 813 1582. So abafuna ukunceda bengancedisa kuzona lezi namba. Mina ngiphila ngokuthengisa, but i-wheelchair yami isifile, ayisayeni ukuhambisa ngayo.
Lawo-ke abengamazwi enu, lina balaleli bethu elisithumele kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Yizo inombolo elingazisebenzisa ukuthumela isicelo sokuthi silithumele inhlelo zethu nsuku zonke. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
apo tinokupa inhau